Vakawanda vataura nestudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT Vanelson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi chichatadza kuvabatsira kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuri kuitwa maG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Chotarisawo mumareserve vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachindipe maserial number emaslip amakatora aya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kutivake mabridge nedzimwe nyika tisati avaka bridge pakati pedu. Hakuna mutumbi unogona kuyanana neumwe mutumbi usati wayanana pachawo kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu, hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navavo Shimincube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika, asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kudivorce kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Hatisati tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms. Ngavatitaure kuti ndakaita zvakati nezvakati 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 because apa vachiri kungotaura. Ngatichinda kusarudzo tichiona zvodi pagroundi tataura pagroundi pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vasinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo reZANU-PF.
Kuno uku tiri kushungurudzwa nevanhu veZANU-PF vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavoter registration slips. Saka vanomada A.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino hasati zvavapo. Ivo bato ravari kutungamirira vamunangagwa ndorakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vamunangagwa vari kungotaura, asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo nezvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza, nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega, vanosanganisa isusu kana nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central. Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira. Totarisa zvo zvakasiyana-siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavoter registration slip munzvimbo dzakasiyana-siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections, nokuti intimidation inenge yato tangakare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu ematebeleland nemidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe weavo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pane maquestions mamwari mifunzo imwe yaivaifanwa kungopindura zvafanira nyaya yekukura hundi, nyaya yemahuman rights abuses, idzo nyaya dzavainzvenga-nzvenga vaizvambarira pamufunzo panyechokunyatsoti chiko. Saka isusu vechidiki tiri kuti vaenda kutafosi vachanonyepera vanhu ikoko, and kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vaida kuwana kuso benefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu, vachawanikwa vachibatana nevamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.